mangwana akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechina chivabvu 27 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Nasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 uye vamwe zana negumi nevatatu kana kuti 113 vakawanikwa vaine chirwere ichi, vazhinji vavo vari kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka nhasi vakananga kumaputo kumozambique kumusangano wesadic double troika wekuziya kusagadzikana kwedunhu resadic pamwe nekusanganisirawo hondo iri mudunhu recabo delgado. Hurumende yakabatana nebhanga repasi rose reworld bank muafrica yotarisirwa kuparura nhasi gwaro riri pamusoro pemamiriro eupfumi hwemasaisai munyika kana kuti digital economy country report. Kanzuro yeHarare yokumbira rubatsiro kubva kumakambani pamwe nevagari kuti ibatsirwe mukutakura marara pamwe nekumutsiridza motokari dzayo dzinotakura marara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 muHarare nekumanikaland. Vamwe vanhu zana negumi nevatatu kana kuti 113 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Pavanhu ava makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 94 vari mudunhu remasvingo zvichitevera kuwanikwa kwecovid-19 pane chimwe chikoro chepamusorosoro mudunhu iri. Vanhu vafa kusvika pari zvino kubva zvatanga denda iri munyika vave chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1589. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere munyika yose kubva zvachatanga hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere negumi nevapfumbamwe kana kuti 38819. Vanhu zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 3978 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, kuchitiwo vamwe zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 5072 vachibayiwawo nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 643531 vabayiwa nhomba munyika yose kubva zvatanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira covid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kumaputo kumusangano wesadic double troika uyo uri kutarisirwa kuziya dambudziko rekusagadzikana kwakatarisana nedunhu rekuchamhembe kweafrica pamwe nehondo iri mudunhu recabo delgado mumozambique. Nepfenyuro yezbc inoti vamunangagwa vachatungamira chikwata chezimbabwe chichange chichinopinda mumusangano uyu. Mozambique ndiyo inohusa chigaro hwesadic troika pari zvino uye malawi ndiyo yave kuzotarisirwa kutora chigaro ichi. Sadiki iri kutarisirwa kutumira mauto kudunhu recabo delgado kuitira kuti abatsire hurumende yemozambique kupedza hondo yakakonzerwa nevanopfurikidza mwero iyo yasiya vanhu vakawanda vasisina pekugara. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhiwa mavhinga vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa vabatane nevamwe vatungamiri venyika dzemusadiki kumusangano uyu, asi vachiti vatungamiri ava havafanirwe kukanganwawo kuremekedza kodzero dzevanhu vavo.
Chikuru chinofanira kuonekwa ndechekuti rwendo urwu runofanira kunangana nekugadzirisa matambudziko nenyonganyonga iri kumozambique, kuunza runyararo nekusimudzira kodzero dzevanhu vemozambique kunyanya-nyanya variku nzvimbo yeCabo Delgado varikushungurudzwa zvakanyanya. Asi chakakosha ndechekuti vamunanga kupavanenge vachifamba kudai varangarirewo kuti zvazvakanaka kuti kuMozambique kuve nerunyararo, nemuZimbabwewo munofanira kunge muine nzira dzakatsarukana dzekusimudzira kodzero dzevanhu. Izvi zvinokosha, kwete kungosimbira kuvavakidzani chete, asi nekumbawo tinge tiine runyararo, kusina mhirizhonga, kusina zhowezha, kuchiratidza kuti kwese kuri kuremekedzwa kodzero nemitemo yenyika.
Tichitarisa iyo SADC Extraordinary Double Troika iyi iri kutarisirwa kukurukura nyaya muri kutaura imi yematambudziko ari muCabo Delgado muMozambique. Zvii zvikuru zvamunotarisira kuti dai zvaburiswa kubva munhaurirano iyoyo kana mumusangano iwoyo?
Chikuru chiripo ndechekuti pange paine hwaro hwekupedza zhowezha rekuCabo Delgado. Asi dambudziko guru, chimhingamupinyi chinofanira kuti chigadziriswe, ndechekuti hurumende yeMozambique, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi havasi kubuda pachena kuti vanoda rubatsiro runobva kuvavakidzani vari kuchamhembe kweAfrica. VaNyusi vari kunokumbira rubatsiro kunyika dziri kure kure, kunana America, kunana Britain nedzimwewo nyika, asi vachisiya vavakidzani. Tinoziva kuti sangano reSADC riri kutaura pachena nguva nenguva kuti rinoda kuti ribatsire kupedza dambudziko riri muMozambique. Asi zvinotongoitika chete kana iyo Mozambique ichinge yataura kuti vedu wee tatsvatidzimureiwo kutsva kwendebvu, ndopega patinowana kuti panozoita mukana wekuti vatungamiri veSADC vapindire nyaya dzacho.
Pane vamwe vanokutyirawo kuti hondo iyoyi iri muMozambique inogona kupfachukira ichipindawo munyika dzakapoteredza dzakaita seZimbabwe, kana ana Zimbabwe nedzimwe nyika vatorawo matanho muhondo iyoyo. Zvii zvamungataurawo imi?
Dambudziko ratovapo zvekuti iko zvino zvekuchatyira kuti inopfachukira. Chingatoitika ndechekuti kana hondo iyi ikareerwa, ikaregwa yakadaro, inotopfachukira chete kuti nenguva isipi varwi ivavo vapanduki variko vanenge vava nesimba vava kupinda munzvimbo dzakavakidzana neMozambique, vana Zimbabwe, vana South Africa nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Saka chinotodiwa ndechekuti pakurumidze kuwanikwa zano rakanaka rekupedza dambudziko irori risati rapararira.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiwa Mavhinga, vari parunare kuBritain neStudio 7. Yakabatana nebhanga repasi rose reWorld Bank muAfrica iri kutarisirwa nhasi kuparura gwaro riri pamusoro pemamiriro ehupfumi hwenyika pachishandiswa masaisai kuburikidza nekutenga, kutengeserana kana kuchengeta dzimari, kana kuti Digital Economy Country Report. Urongwa uhu huri pasi pechirongwa chekusimudzira umizha neumhetura hwehupfumi hwemumasaisai muAfrica, kana kuti Digital Economy Initiative for Africa. Chirongwa ichi chakanangana nekuona kuti munhu wese, bhizimusi rose pamwe nedzihurumende dzose muAfrica zvinenge zvave kukwanisa kushandisa masaisai munyaya dzekutenga nekutengeserana panosvika gore ra2030. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvakakosha kuti gwaro iroro ringe richibuda, nekuti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti nyaya dzeupfumi hwemasaisai dzakambomira sei mazuva ano.
Tinangoti isusu Digital Economy tiri kutaura isusu upfumi hunenge huchifamba kubudikidza nedande mutande remasaisai. Saka zviya zvamunoti mobile banking nezvimwewo zvakadaro ndo zvinenge zvichibatanidzirwa muDigital Economy. Kutenga nekutengeserana kusinei nezvitoro zvatajaira, kutenga nekutengeserana kwemumhepo. Saka tadaro zvinenge zvakureva kuti Zimbabwe kana takaitarisa zvakakosha kuti ripoti iroro ringe richibuda, nekuti rinotitsanangurira kana kutizivisa kuti izvo zvinhu zvedande mutande remasaisai zvakambomira sei, zvakambomira papi mazuva ano muZimbabwe, uye chii chinenge chida kuitwa kuti vanhu vazhinji vange vachikwanisa kubatirawo mukutenga nekutengeserana kana kuti muupfumi hwemasaisai.
Tichiona nyaya dze kutenga nekutengeserana pamasaisai kwamuri kutaura ikoko kana kuti National Digital Economy, zvii zvamungataura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu izvozvo muZimbabwe pari zvino?
Ndangoti nini kuzosimuka kwaita denda reCOVID-19 zvasimudzawo mbijana kutenga nekutengeserana kwemasaisai. Asi pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichifanira kutariswa, sekuti iro data rachoona rekuti vanhu vange vachikwanisa kutenga nekutengeserana vanhu vanaro here, pane zvinhu zvakawanda zvekuda kuona kuti iwo vamwe makambani anenge ari mubasa iri vanazvo here zvedigital. Mungatarisa makambani akawanda digital system dzavo, angava mabhengi kazhinji dzinenge dzingashande zvakanaka kuburikidza nekuti panenge pasina kuiswa mari yakakwana inoita kuti zvinhu izvozvo zvishande zvakanaka. Saka ndofunga ndo zvinenge zvimwe zvinenge zvichida kuonekwa neripoti iri kana negwaro iri kuti tione kuti tingafambira mberi sei.
Zvii zvamungataurawo zvabudirira Zimbabwe panyaya idzodzo dzedigital economy?
Tangoti vari kuedza ukatarisa iko zvino makambani kune makambani emafoni nemabhengi vari kuedza, pane zvinhu zvakawanda zvaunokwanisa kungobhadharawo uchishandisa masaisai, zvakafanana nokuti kana kuti matolgeti chaiwo unokwanisa kubhadhara uchishandisa masaisai, zvakafananawo nekuti kutengwa kwakaita semagetsi, vanhu vakawanda vakatanga vati pinda muzvitoro kunotenga magetsi asi ikonoo vakukwanisa kungotengawo pafoni pako nezvimwe mamwewo maservisi dzaakukwanisa kubhadharika nefoni. Pane amwewo makanzuro vasimudzira izvozvo. Kwozoitawo zvikoro, munoona kuti zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvikoro zvapamusoro waakukwanisa kubhadhara uri panhare pako uri kumba zvichitoshanda. Asi zvinenge zvichida kusimudzirwa nekuvandudzwa kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachitengesawo vachero madomasi avo kana chibage chavo kana fodya yavo nemasaisai imomo. Ndo zvatinenge tichitizotarisira kuti zvinokwanisa kuzosvika ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare nestudio 7. Harare nemuvhuro yakaburitsa gwaro rekukumbira rubatsiro kune vemakambani pamwe nevagari kuti ibatsirwe kugadzirisa motokari dzayo pamwe nemishina zvinoshandiswa mukutakurwa kwemarara pamwe nekuti vabatsirwewo kutakura marara achinoraswa kunzvimbo dzaanofanira kunge achienda. Vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare vasichuati Mutizwa vanoti kanzuro yavo yakatora danho iri mushure mekuona kuti yoga haikwanisi kubvisa marara munzvimbo dzose dziri kuunganidzwa marara mukati meguta pamwe nemumisha inogara vanhu nechikonzero chekuti motokari dzavo zhinji dzakafa. Vamutizwa vanoti vari kukumbira kuti vabatsirwe nechero chinokwanisa kuita kuti marara atakurwe uyewo kuti motokari dzavo nemishina zvigadzirwe. Vatiwo kanzuru ine mari inodarika mabhiriyoni manomwe emadhora emunyika iri muvanhu, makambani pamwe nemuhurumende iyo vanoti dai vakwanisa kuwana yairerutsa ndima mukumutsiridza motokari dzekanzuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takaisa chikumbiro kuvagari maindastiri emuZimbabwe nemuHarare yose kuti vauye tiite muonera pamwe mushure mekunge taona kuti marara akangoraswa pese pese awandisa. Zvino kuti tishandise equipment yatiinayo kukanzuru tingapedza makore mashanu chaivo kuti tizopedza. Saka taakukumbira vagari vose maindastiri ose vane marori avo vane matipu avo vane mafrand end road avo vauye tibatsirane kubvisa marara. Isusuwo nerumwe rutivi tiri kugadzirisa marefuse compactors edu kuti kana zvinge zvakiriwa zvese taakuchidzokera pamazuva akare ekuti madoo to doo edu tinenge taakwaita nenguva yakatarwa. Saka chikumbiro chedu kuvagari vose vanenge vanzwa iri shoko kuti vauye, ofisi yameya yakavhurika, ofisi yatownclerk yakavhurika kutambira vane rubatsiro rwakafanana nairwo. Saka ndochikumbiro chatakaisa kuvagari veHarare.
Sei zvakakutorerai nguva kuti mutore danho iri? Tichiona kuti nyaya yekuraswa kwemarara pese pese nekusatakurwa kwemarara yava nenguva.
Zvakatitorera nguva neku kuti taitawo mukana wekuti tigadzirise kuti kana zvinenge zvaitika marara aya achingabviswa tinofanirwa kuramba takatsigira iro danho iroro nzvimbo dzogara dzakachena yatinoti sustainability yekuti kana marara achinge akiriwa tosustaina tichienda mberi kuti marara acho asadzoke pakare zvakare because taita kuti vanhu vangorasa pese pese guta redu ranga rambokundikana zvakanyanyisisa kuti titakure marara iwaya nenguva yakatarwa saka iye zvino tadzokera muchinyakare chekuti titakure marara zviri maringe nemazuva nekuti nzvimbo dzese dzigare dzakachena saka iye zvino taakukumbira rubatsiro rwokuti tibatsirane timbozviita kamwe chete toramba tichisustaina kuenda mberi.
Matimawana here mhinduro kubva kuchikumbiro chenyu ichi?
Nezuro takawana umwe chete akauya nerori yake Bedford tikatotanga kuishandisa nezuro asi kune vauya vakati wadei vataakutarisira kuti kutanga mangwana zvichienda mberi tinenge taakuita basa karikiriki kuti basa iroro rifambe.
Muri kutaurawo nyaya yekuti mune mari yakawanda inosvika kumabhiriyoni manomwe ertgs iri muvagari mungataura pamusoro pematanha amuri kutorawo kuti mari idzodzo dzinge dzichiwanikwa nekanzuro.
Mari iyoyo zvataita ndezvekuti tataura nemabhengi kuti vatibatsire kuti tikwanise kurikavha mari yedu ikwanise kubatsira vagari nekuti sevhisi dzedu kuti dzifambe dzinoda mari. Zvataita ndezvekuti mabhengi nevamwe vose vakafanana nekudai nevemitero nevechii munhu asati atora mutero munhu asati avhura bhengi unenge uchibvunzwawo kuti mabhiri ako wakasetera here kana usina bhengi iroro raunobhenga naro takasainirana pasi rinenge rakushanda nekanzuro mari yedu taakuitora kubva ipapo.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chameya weguta reHarare vaStuart Mutizwa vari parunhare muHarare nestudio 7. Tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Sangano renhau reZim Life rine musoro wenhau unoti mumwe mupanda unogara vana chiremba pachipatara chemupilo kuBulawayo waparadzwa nemoto. Rimwe sangano renhau repadande mutande resite ZW rinoti dombo rakanyorwa pachirangarirwa vanhu vakaurayiwa munguva yekukura hundi kumakore ekuma1980 iro rakaparurwa nemusi wechipiri rakamuka nezuro rabiwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vemutori wenhau wechidiki ari muusungwa muMinsk zvichitevera kumanikidzwa kumhara muguta guru reBelarus kwendege yaive yakamutakura kutanga kwesvondo rino vari kukumbira kupasi rose kuti ribatsire kuona kuti mwanakomana wavo aregererwa. Mumwe mugari anoti vanhu vane chitsama vakashayikwa nezuro kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweNigeria mushure mekunge chikepe chaive chakazarisa vanhu vaisvika 160 chanyura murwizi Niger. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiniko makadiniko mukoma tanonoka hwande nana mukoma jonga kandemiri. Ndinobonga chirongwa chestudio 7 chakanaka yaambo ndinochibongesesa kwemene mene asi pane zvine ndine shungu yekude kuti nimbotaura pamusoro pevana veZimbabwe vari muSouth Africa. Vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvakanaka maningi kushanda muSouth Africa asi ndinoda kukurudzira imose vana vari muSouth Africa veZimbabwe kuti rangarirayiwo vana vemakasiya kumba kuZimbabwe uko kwete kuuya kunakirwa munomu muSouth Africa muchigara munomu maina baba muchikanganwa hwana kuZimbabwe hwana huri kurepwa kuZimbabwe vasikana vari kusangana nevarume vakuru pabonde vachiri vana vadoko nenyaya yekuti vari kushaya chekurya vari kugara vari vega vamweni kugara pamba vanodya mumwe anosiya danga remombe kumba uko achisire hwana husati hwasvitsa kana 12 years kwakupedza kwakuya kogara mai nababa kusouth africa zviro zvakati shate izvozvo zvindinoda kukurudzira veshe vagari vemuzimbabwe vari musouth africa kuti ngatiite tichizivawo vana vabereki venyu kana kuti vana mai venyu vana baba venyu vari kuzimbabwe musaane basa navo havana basa asi vana vemakabara ndapota zvangu ini ndinonzi Shepherd Marumana
makadini pastudio 7 tinokutendai baba vekumweneza mataura zvakanaka estudio 7 dai matitsvagirawo reeducation vambotudza kuti kana vachiisa mashiga matatu ekuti tinobhadhara nezim dollar kana kuti tinobhadhara neus dollar kana kuti tingati foreign currency isu tichihora mazim dollar zvinomborevei tinobhadhara sei mari dzacho uye chikoro chingasvika here ku10,000 patemu chikoro chekumaruwa icho chakavakwa nevabereki zvinomborevei tibvunzirewo education yeministiri timbovautira nekuti kudini tatenda
tadiwa najongakandemiri tiri kunzwa kusiririswa zvinotaurwa nevanhu vezanup f asi taida kubvunzawo kunana madhukwa webumbiro remutemo ndiwo wakafunda maningi ari kudzidzisazve nevana wedu kuti mutemo chii painivhesita but ndizvo here zviri kuitwa izvo zvavanogarira muporadhi nana munangagwa nana kupe ndizvo here zvinhu zvekuramba bumbiro wakagadzirwa nevanhu watanga kuri chikora mugaba akabviswa nekuti anga ane masimba akanyanyisa zvino amunangagwa aya atonyanyisa kukunda kuda kutosvika kukunda namwari zvinoita here tibvunzirewo ivo vana madhukuti muchiripo here muchirimo here mugurupu reporadi
makadiko pastudio 7 apo vana mukoma dzinga kandimire tinotenda nenyudza munotipa namukoma wande aiwa tinotenda zvikuru nekutipa maupdate akanaka anotifadza inini ndini ndinoitwa zvangu mukoma blessing tafirei ndiri pano zvangu pajobhek apa munoona varume nyaya iri kuitika muzimbabwe isu haishatifadza tinonyatsonzwisisa nekunyatsoziva kuti kana mutemo uchiiswa unoiswa nevanhu vose mutemo uchibviswa ubviswa nevanhu vose vanhu vabvumirane nokuti haungatiwo uri one wobvisa mutemo wakaitwa nevanhu vose nyika yese uri one kutonga kwacho kwakuita vana namunangagwa vaune masimba acho anyanya ezvo vanoda kudzosera vana naluk malabao kuitira kuti maelection a2023 ayo paanoya pavanodyiwa vobva vaita futi zvechisimba zvavo zvekutobva kumhanya kumagiraundi kotonotsegedzana nyembe zvisina kubvumirana nevana vezimbabwe haiwa tinoti varume ava ngavasiye zvigaro ngaanozorora malaba naiye malaba anoramba achiita narodzego munhu womukuru adaro ndatenda hangu muve nezuva rakanaka
makadiwa namukoma jonga pastudio apo hani pane chinhu hwani chinondirwadza munyika medu munyika medu paramendi haina simba tine simba ibato rinova iro riri kutonga rezanupiwa asi paramendi mubatanidzo mapato akasiyana-siyana kureva kuti paramendi vanhu asi haina simba ndosaka mapurisa asina pawa ekusunga izvinhu vanhu vanoita uuro wakafanana nokuburisa gonzo paramendi yakave nesimba kureva kuti mapazi ehurumende akaita sepurisi vachaita simba manje bato kana mupurisa akangoita zvinhu zvisingagutsi bato riri kutonga rezanupiefu kana kuti vakuru vebato basa rinogona kutopera saka izvozvo ndozvatiri kuti aiwa dai madzosera masimba kuparamendi kwete kuzanupiefu ndio zvinhu zvinokonesa kuti nyika yedu inde mberi nekuti munhu anenge achitya kuti ndakangosunga munhu basa rangu rapera ndatenda zvangu
makadii ndetwava murombo ndiri kuno kupretoria south africa handina hangu ruzivo nezvakanyanya nezvomutemo asi kuti kuona kwandiita nokutevera kwandinoita matongerwo edzimwe nyika simasa kwatinogara kunoku hakuna zvinhu zvakanaka zvakaitwa navamunangagwa bhikozi vamunangagwa vanotaridza kuti pane chavari kuvanza pane chavanoda kuchengetedza munhu aane 70 years iwo mutemo uchi munhu aaita 70 years afanira kuti aende kumuzadigere saka kureva kuti pane chimwe chitsotsi chavanoda kuita ku2023 chokubira zvevana vezimbabwe sauti zvitori pachena kugadzirira kutogadzira vari kuchenesa nzira yavo ya 2023 nokuti vamalava ndo vakabatsira futi vamunangaga ZANU-PF kuti vabire NDC mavhoti avo. Saka zvinoreva kuti muZimbabwe hamusina independence of the judiciary, hamusisina. Ndo maonero angu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinodawo kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudze mashoko ekuburitsa. Makanzwa mashoko enyu asina kubuda, musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose. Asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga. Chirongwa ndechenyu imi vateereri veStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yezuva rekupedza nzara pasi rose kana kuti World Hunger Day. United Nations inoti nzara zvinoreva nguva yekuti vanhu vanenge vachishaya zvekudya kwemazuva akawanda. Asi vanhu havayauri nenzara nenyaya yekuti nyika dzepasi rino dzinenge dzisina goho rakakwana mumatura. Kunyange hazvo paine chikafu chinokwandira vanhu vose, vanhu mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nematanhatu kana kuti 746 million vanorara nenzara pazuva. Musi wa28 Chivabvu gore roga roga, nyika dzepasi rino dzinocherechedza zuva renzara kana kuti World Hunger Day. Pachiverengwa gore rino ave makore gumi zuva iri richicherechedzwa, uye zviri kuuyawo panguva iyo vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vari kufa gore roga roga nekuda kwenzara. Asi kunyange zvakadaro, United Nations inoti uwandu hwevanhu vari kuziya nenzara huri kuramba huchiderera. Makore mana ekutanga kwemakore ekuma1900, vanhu vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vainge vafa nenzara. Dambudziko riripo haro pakuti mumakore mashanu akatevera vakawanda vakatangazve kuziya nenzara nekushaya zvekudya zvichikonzerwa nenyaya yehondo, kusanaya zvakanaka kana kunaisa kwemvura uye kusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika dzakasiyana-siyana. Kubva muna 2018 kusvika 2019, uwandu hwevanhu vari kuyaura nenzara hwakawedzera nevanhu mamiriyoni gumi. Kupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 kwabva kwakandawo vakawanda mukanwa mamupere sezvo vakarasikirwa nemabasa, uye kusarimwa nekugadzirwa kwezvinhu zvekudya zvakawanda kuri kupa kuti mitengo yezvinhu idhure. COVID-19 yapawo kuti kushanyira kana kutaura nevari kunzvimbo dzine nzara kunetse. Asi hurumende yeAmerica iyo inopa rubatsiro rwakawandisa kunyika dzepasi rino kudarika dzimwe nyika dzose kuburikidza nezvirongwa zvakaita sezveFeed the Future nezvimwe zvinoitwa neUS Agents for International Development nemapazi akaita serinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department nerekurima, inoti yakazvipira kuramba ichibatsira vari kuyaura nenzara pasi rino. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara pasi rino. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa necovid-19 uye vamwe zana negumi nevatatu kana kuti 113 vakawanikwa vaine chirwere ichi, vazhinji vavo vari kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuMaputo kuMozambique kumusangano weSADC Double Troika wekuziya kusagadzikana kwedunhu reSADC pamwewo nehondo iri mudunhu reCabo Delgado. Hurumende yakabatana nebhanga repasi rose reWorld Bank muAfrica yotarisirwa kuparura nhasi gwaro riri pamusoro pemamiriro eupfumi hwemasaisai munyika kana kuti Digital Economy Country Report. Kanzuro yeguta reHarare inokumbira rubatsiro kubva kumakambani pamwe nevagari kuti ibatsirwe mukutakurwa kwemarara pamwe nekumutsiridzwa kwedzimotokari dzayo dzinotakura marara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndine Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.